mama. Da kanga ni soho, mudzimai wangu. Nigara ndichi kuruwa, nigara ndichi kutuka ndagada kwa iwe. Nigara ndichi kuruwa, nigara ndichi kutuka ndagada kwa iwe. Mudzimai wangu, mudzimai wangu, dzoka kumba.
Mudzimai wangu, mudzimai wangu.
Mudzimai wangu, mudzimai wangu, dzoka kumba.
Mudzimai wangu, mudzimai wangu, dzoka kumba.
Dzoka kumba. Dzoka kumba iwe. Dzoka kumba.
Mudzimai wangu, dzoka kumba.